inflation iri kuramba ichikwira ma figures kana kuti ma numbers anobva ku Zimbabwe National Statistics Agency isi yechokwadi semazviviro edu ma figures tingati anenge ano controller kana ku manager kuti asavhundise vanhu nyanzvi dzime dzekutotaura kuti inflation iyo zvino ya over 1000 vari kuti probably kana tingati ta number 2 kunyika yekuVenezuela saka inflation yemuZimbabwe yakwira zvakanyanyisa. Izvozvo zvinoisa vashandi panguva yakaoma nenyaya yekuti mihoro chaiyo haisi kukwira. Iyo zvino vashandi vari kutambudzika kuti vawane mari zvechikafu, vakwanise kubhadhara mainsurances, angava mafuneral policies.